Tinokumbira tisimukei netsoka dzedu.
I would like to read with you from Matthew chapter 11.
Ndoda kuverenga kubva kuna Mateo chitsauko 11.
Verses 28 to 30.
Kubva paverse 28 kusvika paverse 30.
Amen. Matthew 11.
Mateo 11.
Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Uyai kwandiri imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndichakuzorodzai.
Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls.
Muise joko rangu pamusoro penyu, mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamoyo yenyu.
For my yoke is easy and my burden is light.
Nokuti joko rangu rakanaka, rakareruka, nomutoro wangu unekurerukirai.
We'd like to read also 2 Corinthians chapter 6 and 1 verse 14.
Takuverenga Korinde vechipiri chapter 6
verse 14. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness?
Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi. Nokuti kururama kungava noukama weiko nokusarurama.
Amen.
Chiedza chingayana na seiko nerima.
Praise the Lord.
Totenda
the Lord add blessing to the reading of his word. You may be seated.
Ishe vawedzere maropafadzo pakuverengwa kwashokurao tigaro zvedu pasi.
Last service we were enjoying looking at the word harness.
Pa shumiro yapfura tairo pafadzwa tichitarisa shoko rekuti kuiswa pajoko.
Okay.
Kusungwa matom.
Okay. That's not the way we were looking at the other day, but it's like harnessing power to your advantage.
Taitarisa kuti uri kutora simba uchirishandisa kuti uri kubatsire iwe.
Amen. That's how we were using the word harness.
Ndo mashandisira ataita izvi irori.
Amen.
Amen.
We were looking at how people can take a whole river and check when it is getting into a gorge, when the speed of the water is going strong. You harness that power and turn, then you've got to turn a turbine.
Taitarisa kuti vano no tarisa kuti rwizi runofamba sei mvura ichifamba pakati pemipata voona kumhanya kwainoita vobva vakwanisa kushandisa simba iroro kuti vari shandise kuti riri varopafadze pachavo.
Taking a situation to your advantage.
Kutora mamiriro ezvinhu kuti ave anokubatsira iwewe.
Amen.
Amen.
The same word today, harness, we are using it and my title is harnessed in chains of his divine love.
Tikushandisa shoko rimwe chete rakati takabatwa mungetani dzerudo rwavo ivo Mwari.
Amen.
Amen.
Harnessed in the chains of his divine love.
Takabatwa mungetani dzerudo rwavo Mwari.
Praise the Lord.
Tinorumbidza Mwari.
We shall use the word harness again in our next service and see how the Lord is going to direct us.
Tichashandisa shoko rimwe chete musumira inotevera. Toona kuti Ishe vachatitungamira sei.
Amen.
Amen.
But we love that very much.
Asi tinozvida zvikuru.
Amen. Because it helps us very much.
Nokuti zvinotibatsira zvakanyanya.
Praise the Lord.
Tinorumbidza Mwari.
I believe many of the old people around here or older people.
Ndotenda vechikuru vakawanda vari pano.
They know how to use a plow.
Vanoziva kuti gejo rinoshandiswa sei.
Amen.
Amen.
I know many of the young people, I won't even attempt to ask if they know that.
Andichambodi kupedza nguva kuti ndibvunze kuti vechidiki vanogona here kushandisa gejo.
Amen.
Amen.
The only idea that they have is about a tractor.
Ngwaya vangatongofungidzira iri pezvigo ndiye kuziva tarakita.
When it comes to plowing.
Kana tasvika panyaya yekurima.
Amen. But you see, most of the old timers, they know how this is done.
Asi vakawanda vekare vanoziva nyaya yekushandisa gejwe.
You don't just take a cow and put it onto a yoke.
Haungotora mombe woisa pajoke.
And tie it on there and you start plowing.
Woibva waisungirira pagejo wotanga kurima.
Then you're going to see a lot of trouble if you never seen any.
Ipapo uchaona dambudziko guru rausati wamboona muupenyu hwako.
Amen.
Amen.
But the first thing is you must take that cow or bull or whatever and train that one to be under a harness.
Chekutanga chaunofanira kuita kutora mombe iyi woipingudza kana kuidzidzisa kuti ibvume kuzoshandiswa ichirima negejo.
Some people will tie a rope on its neck and make it pull some weight.
Vamwe vanotora tambo vaisungirira pahuro voita kuti idonze chinhu chinorema.
And it's just a way of making sure this cow knows that somebody is training me to pull something.
Inongove nzira chete yekuti mombe idzidze kuti pane ari kundidzidzisa kuti ndigone kuzove ndichiri pabasa rekudhonza zvinhu.
The correct language is breaking it.
Mutauro wechokwadi unotaura izvi ndeyekuti kuipingudza.
Okay. Because this particular cow has got its own desires, where it must go, pick grass and everything.
Nekuti mombe ipa chayo ine zvido zvayo zvekuti inoda kunofura kwainenge yakasununguka nekuitawo zvido zvayo.
But when men take it and begin to work with it, you are training the mind of that cow to know that where I am going, somebody is going to decide for me.
Asi paunoitora mombe iyi wotanga kuipingudza uri kuidzidzisa mombe iyi kuti ijairire kuti iyo ine zvido zvayo, asi pava nemumwe munhu achange achizoitungamira zvainenge ichifanira kuzoita.
Amen. Then later on you must train it to work with another cow.
Zvino pamberi apo unozotanga kuidzidzisa zvakare kuti ichigona kushanda neimwe mombe.
Amen.
Amen.
So you might start off using it maybe with a trained cow.
Pamwe unotanga kuidzidzisa neimwewo dhonza rakapinguzwa kare.
Amen. So that the one that is already broken knows where to go, so the new one just has to follow.
Nekuti iri dhonza raakutoziva gejo kare rinenge richiziva kwekuenda, iripo iri kudzidzira inenge ichingoteverawo.
Amen.
Amen.
So eventually this new one must know that this is what we are supposed to be doing.
Kuitira kuti ichiri kudzidzira iyi inobva yatanga kuziva kuti okay, ndozvatinofanira kunge tichiita izvi.
I don't graze whenever I want to graze, but my owner is going to tell me when to release me so that I can go and graze.
Handingonofura pose pandinodira kufura, asi tenzi vangu ndovano vanozondiendesa kumafuro kana vapedza kushanda neni.
Amen.
Amen.
So I believe many of the older folk, you know what I'm talking about.
Ndotenda vechikuru vabvezera vekare vanozvisisa zvandiri kutaura izvi.
Then you have to take a proper yoke.
Zvino unobva watora joko kwaro.
Amen. And then you've got to really tie it to that yoke.
Wonyatsoisunga mombe iyi pajoko iri.
Against its will.
Iyo isingatodi.
Amen.
Amen.
And it knows if it wants to run away, that yoke is going to hurt it.
Iyo inotoziva kuti ikada kutiza ichatokuvadzwa nejoko iroro.
So whether it wants it or not, it has got to comply.
Ichida isingade mombe iyi inofanira kutoti itoteerera.
Amen.
Amen.
If you don't use it properly, you will never have a straight furrow.
Kana ukasanyatsozvishandisa zvakanaka nemombe iyi haumbobva wakava nekurima kwakanaka.
Amen. But if you really want to have a straight furrow, make sure it is trained properly.
Kana uchida kurima zvakananga, iva nechokwadi kuti yadzidziswa zvakanaka.
Amen.
Amen.
So, this is what we do with our animals that we train in our homes.
Ndozvatinoita nemhuka dzedu dzatinenge tichipingudza mudzimba.
Some use donkeys.
Vamwe vanoshandisa mbongoro.
Some yoke dogs.
Vamwe vanoshandisa imbwa.
Not for plowing.
Kwete kurima.
But maybe to pull some carriages or some carts or whatever.
Pamwe kutakura zvimwe zvinorema kana tumwe zvirei.
Amen.
Amen.
So the first thing is to train.
Chekutanga kudzidzisa mukai.
To break its character.
Kupingudza hunhu hwayo.
Amen.
Amen.
So that it must do only what the master wants.
Kuti ingoita chete zvinodiwa natenzi.
And it has got to learn certain language.
Uye inofanira kutodzidzira mumwe mutauriro.
Which all the other cows will never know.
Usinganzwisiswe nedzimwe mombe dzese.
Amen.
Amen.
And the one who is plowing must know the language to use, and these cows are going to know that when you say hamba.
Uyo anorima anofanira kunge achiziva mutauro wekushandisa kuti mombe dzari kurima nadzo dzizive kuti kana zvikanzi foro dziri kuziva kwekuenda.
Amen.
Amen.
So they have to know that language.
Dzinofanira kutoziva mutauro uyu.
The other cows will never know that language.
Dzimwe mombe hadzimbofa dzakaziva mutauro.
But this one is broken to know a language, to have a different behavior altogether, and to surrender whatever pride or whatever they might be having.
Asi dzakadzidziswa, dzakadzidziswa kuziva mutauro uye kupingudzwa kwadzakaita. Dzava kuziva kuti dzinofanira kunge dzine mamwe maitiro ekuzvibata adzinawo.
Amen.
Amen.
So they must be used to the master.
Dzakufanira kujairira tenzi wadzo.
Not everybody.
Kwete munhu wese wese.
But the master.
Asi tenzi wadzo.
Amen.
Amen.
So if animals can be trained.
Kana mhuka dzichikwanisa kudzidziswa.
To listen to what the master wants.
Kuteerera zvinodiwa navatenzi.
Don't you think?
Hamufungewo here
that human beings
kuti vanhu
can also be trained.
Vanogona kudzidzisikawo. Amen.
Not to follow other people, but we have a master.
Kwete kuteedzera vamwe vanhu asi tina tenzi weduwo.
Amen. And we have got to follow the will of the master.
Uye tinofanira kuita kuda kwatenzi wedu.
Amen.
Amen.
When we come to the issue of worship,
kana tasvika panyaya yekunamata,
we don't come the way we want.
Hatingouya nenzira yatinongoda.
We don't do it the way we think is right.
Hatingozviita nenzira yatinofunga kuti ndiyo yakanaka.
But there is always a prescribed way of doing things.
Asi pane nzira inenge yakatopuwa yekuti zvinoitwa sei.
So when you become a believer,
paunozova mutendiwe,
these are the things that we've got to learn.
Ndozvinhu zvaunofanira kudzidza izvi.
Who is your master?
Ndiani tenzi wako?
Amen.
Amen.
When we were out in the denominations,
patangaka tiri kunze kumasangano,
we thought the devil was our master.
Taifunga kuti diabori ndiye tenzi wedu.
And indeed he was our master.
Uye pachokwadi ndiye anga ari tenzi wedu.
Amen.
Amen.
And we followed the way he wanted.
Takatoita nzira dzose dzaida kutiite.
Until Almighty God made us to understand.
Kusvikira Mwari wamasimba ese aita kuti tinzwisise.
That one is not our master.
Kuti uyu diabori asiri tenzi wedu.
We have a true master who is the Lord Jesus Christ.
Tina tenzi wechokwadi anova Ishe Jesu Kristo.
Because the first thing that God does to you when you come in as a believer,
nekuti chinhu chekutanga chinoitwa kwauri naMwari paunouya semutendi,
is to know your God.
Ndechokuti uzive Mwari wako.
He unveils himself to you.
Vanozvibhedzenura kwauri.
He wants you to know whom you are following.
Vanoda kuti uzive kuti urikutevera ani.
You mustn't follow blindly.
Haufani kutevera usingazive.
Isn't this what he did to Paul?
Asi zvakaita kuna Paulo here?
When Paul was on his way to Damascus,
Paulo ari murwendo kuenda Damascus,
he saw this great shining light.
Akaona chiedza chikuru chaipenya.
Amen.
Amen.
And a voice came out of the light.
Izvirika taura kubva pachiedza.
And out of the light came a voice.
Kubva muchiedza makabuda izwi.
Amen. Saul, Saul, why persecutest thou me?
Sauro, Sauro, uri kunditambudzireiko?
Why? Catching his attention.
Vachida kuti ateerere.
It's not just a phenomenon whereby you have got to make your own conclusions.
Achichitiko chekuti unofanira kungotora sarudzo yako iwe.
But he is picking his attention.
Asi varikuda kutoti atovateerera.
So that he must know there's somebody who lives in that fire.
Kuti azive kuti pane munhu arikugara mumoto uyu.
Then Paul, Saul, then he asked a question.
Pauro ipapo akabvunza mubvunzo.
Who are you, Lord?
Ndimi aniko tenzi?
Have you ever asked yourself a question?
Wakambozvibvunza iwe here mubvunzo?
Why Saul was asking, you know, this question with a lot of respect.
Kuti sei Sauro akabvunza mubvunzo uine kuremekedza kukuru kudai?
He could have said, what is this?
Aigona kuti akachiko ichi?
He could have said, what is happening?
Aigona kuti chiko chiri kuitika?
Who is calling me? Who knows me?
Ndiani ari kundidana? Ndiani anondiziva?
See, he could have done that.
Angadai akadaro.
But you know what?
Asi munozivei?
Saul was a Bible reader.
Sauro aive mureverengi weBhaibheri.
Remember, he was a Pharisee.
Rangarirai aive mufarisi.
You cannot be a Pharisee unless you know your scripture.
Haungava mufarisi kunze kunge waiziva magwaro ako.
And the moment that happens,
pazvakangoitika izvi,
his mind went back to on Horeb.
Pfungwa dzake dzakadzokera kuHoreb.
Is that right?
Ndizvo here.
Something happened on Horeb.
Pane chakaitika pagomo reHoreb.
The same kind of a fire like what he is seeing is what another great man saw back there.
Ndo mhando imwe chete yemoto wakaonekwa neumwe murume kumashure uku.
Amen.
Amen.
And Saul knew who that man was.
Uye Sauro aiziva kuti murume mukuru uyu aiva ani.
And he knew
aiziva
whatever is happening here.
Chipi chiri kuitika hacho pano.
There's something divine.
Chinhu chekudenga.
I want to know who this is.
Ndoda kuziva kuti ndiani uyu.
This great person who lives in the fire.
Munhu mukuru uyu anogara mumoto.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, he started having a conversation.
Vakatanga kuita nhaurirano.
With the heavenly king.
Namwari namambo wekudenga.
All along he was conversing with people on earth.
Panguva yeso aipupurira nevanhu
vepanyika pano. But in the time of his calling.
Kuti panguva yekudanwa kwake.
He was talking to the heavenly king.
Anga ari kutaura namambo wekudenga.
And when the heavenly king speaks to you,
mambo wekudenga akataura newe,
you can never be the same.
Haugoni kuramba uri zvauri.
Something happens in you.
Chime chinhu chinoitika mauri.
There must be a change.
Pane pana kuwanika shanduko.
Hallelujah.
Hallelujah.
Because it is something supernatural that is happening to you.
Nekuti chime chinhu chemweya chiri kuitika kwauri.
So already,
saka
the heart of Saul,
ipapo moyo wa Paulo,
was honest.
Wanga watobatwa.
Amen.
Amen.
It was attracted.
Wakakweswa
to this supernatural voice.
Kuizwi remweya iri.
That is coming from the fire.
Rikubva moto.
He knew I can't go anywhere else.
Akaziva kuti hapasina kumboka ndichaenda.
I was on an errand.
Ndanga ndiri pabasa.
But I'm changing my commission.
Asi ndakutoshandura basa.
This was human commission.
Uku kwaive kutumwa nevanhu.
But after he spoke,
asi mushure mekunge ataura,
he knew I can't listen to no man again.
Akaziva kuti handichateerera vanhu zvakare.
But Almighty God has spoken to me.
Asi Mwari wamasimba ose ataura neni.
Because straight away after he saw the light,
nekuti mushure mekunge achiona chiedza ichi,
his eyes got blinded.
Akabva performance kwameso ake.
Amen.
Amen.
So he was no longer a leader.
Anga asiri mutungamiri.
When your eyes can see 20/20, you can lead other people.
Kana maziso ako achiona zvakanaka unokwanisa kutungamira vamwe vanhu.
But when you no longer see anything,
asi kana usaone,
you are reaching out your hand.
Wakutotambanudza ruoko.
For somebody to get a hold of you.
Kuti mumwe munhu atokutora ruoko
and lead you.
Okutungamira.
Is that true?
Ichokwadi here.
Amen.
Amen.
The reason why we want him to be our leader.
Chikonzero sei chida kuti Mwari vave mutungamiri
wedu. Is because we can only see three dimensions.
Inyaya yekuti tinongoona muzviyero zvitatu.
We are only trapped up in three dimensions.
Takangobatwa muzviyero zvitatu izvi.
Is that true?
Ichokwadi here.
We are in light, we are in matter, and we are in time.
Tiri muchiedza, tiri mune zvinobatika uye tiri munguva.
That's where we are all the time locked up.
Ndoma takangosungirwa nguva dzose.
But there is another dimension.
Asi kune chimwe chiyero.
That is higher than the three.
Chiri pamusoro pezvitatu izvi.
And we need somebody.
Uye tinotoda mumwe munhu.
That has got to lead us.
Anotitungamira.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is why we must reach out our hand.
Ndosaka tichifanira kutambanudza ruoko rwedu.
Touching Jesus.
Tobata Jesu.
Hallelujah.
Amen.
We want another leader.
Toda mumwe mutungamiri.
I can't lead myself.
Handigone kuzvitungamira.
I need him.
Ndinomuda iye.
Hallelujah.
Hallelujah.
So this is what God is doing.
Ndozviri kuitwa naMwari.
When he gets you,
pavanokutora iwe,
he doesn't want you to be free. He doesn't want you to run around. He doesn't want you to use your own mind. But he wants to harness you. He wants you to be a prisoner. Hallelujah.
Hallelujah.
Prisoners go to jail in different ways. Amen.
Amen.
Some whom they think this man will never run away, they will simply say, come. Some surrender themselves. Amen. But the moment you get there, from there you are a gentleman. And when you are behind that counter, they begin to ask you questions. Amen.
Amen.
And if your question, if your answers are going this other direction, they say, remove your shoes. And straight away they say, you are a prisoner. Amen.
Amen.
And you can't run away. Hey, brother. The language is changed. The situation is changed. Amen.
Amen.
Even your desires are changed. Because now you are a prisoner. Amen.
Amen.
That is even better. But when you are out there in the court, coming from a box where they put you into stand and they're asking you questions, there are two ways out of that box. One way you can come out and join the other people. But the other way you come out and go downstairs. And the moment you go downstairs, they say, remove your shoes. Amen.
Amen.
They take you to another house somewhere where they're going to give you certain clothes. They don't even ask your
size.
They just give it to you. And they give you a plastic bag where you are going to put the ones you are putting on right now. Whether it was a suit coming from the dry cleaner that day, but the moment you are behind there, they give you a plastic bag. So all your clothes are put in there. You don't have to wrap them the way you want. They put it and they tie and label so that the day you are coming out, they just look for your name. Brother, it's a rough kind of life out there. Amen.
Amen.
Brother, don't you try to do anything that will take you behind there. Some put handcuffs like this. And, so you can't swing the way you want. So things are changed. And some they put leg irons between the other prisoner. So what is happening to you? Your mind is changing slowly. I can eat when I want to eat. I can go to bath the time I want to. I can brush my teeth when I want to. Things are different.
Zvinhu zvatoshanduka.
You are under another master.
Wapasi pomumwe tenzi.
Amen.
Amen.
Brother, if this is what happens on this earth,
kana zviri zvinoitika pano panyika izvi.
Amen.
Amen.
I want you to know.
Ndoda kuti muzive.
In another spiritual realm,
mune chimwe chiyero chepamweya.
This is what we want.
Ndo zvatiri kuda.
Amen.
Amen.
The gospel gets preached.
Vhangeri rinoparidzwa.
You came to church maybe as a free citizen. Who wants to smoke at the time you want, or drink the way you want, and go places the way you want, but the gospel is preached. There's power in the gospel that can change a person. Amen.
Amen.
So we see that man or woman walk down to the altar. Their prayer is, Lord, I give my life to you. I surrender my life to you. Do with me what you want. Not my will anymore. But your will may it be done. Do you see what is happening? You are surrendering yourself as a prisoner into the hands of the master. Hallelujah.
Hallelujah.
And brother, sister,
Amanzanzi.
This is how we want it.
Those
we want to be true prisoners of Jesus
Christ.
We desire that he gets us and he harnesses us. Hallelujah.
Hallelujah.
That cow will never say, excuse me, that's a bit too tight.
Mombo ya high school sovayakati, chitorobo chenu masungisa, chiri kurwadza.
No, no, no.
Kwete.
Whether it is tight or loose.
Chero chichirwadza kana chisingarwadzi.
This is how the master wants.
Ndozviri kudiwana tenzi.
Amen.
Amen.
Some people say, my temptation, my trials are too hard.
Vamwanoti amiedzo yangu yanyanyisa kuoma.
Others have got better ones.
Vamwe vane miedzo iri nani.
But mine.
Asi wangu.
How long?
Kusvika rini.
Don't complain.
Usanyunyuta.
Hallelujah.
Hallelujah.
He knows what is good for you.
Mwari vanoziva zvakakunakira.
And we always want to follow.
Uye isu tinogara tichida kungotevera.
Is that right?
Ndizvo here.
Let me take my first quote.
Ndigandiverenge chinokurwa chekutanga.
From the Message Fellowship.
Kubva kumaridzo inonzi kuwadzana.
Amen.
Amen.
1960.
Ya 1960.
I remember when I was just a little boy.
Ndorangarira ndichiri kamukomana kadiki.
My father was a rider.
Baba wangu vaive mutasvi wemabhiza.
And he used to do quite a bit of riding.
Uye vaigara vachiita mabasa akawanda ekutasva.
Got hurt.
Vachimbokuvara.
And I thought there need to be outwurst to break the horses.
Zvino ndakafunga kuti vanofanira kuenda kumavirira kunopingudza mabhiza.
You know, because I used to ride our old plow horse.
Ndaimbotasva bhiza redu ratairima naro.
You know, brother Tom.
Tom.
After he was kindly wore out in the afternoon, and I would get on him and take off my hat and put some cockle bars under the saddle and pull it down. Amen. And I thought I was a rider. When I got out west and found them horses could really bark, and somebody come by and say, are you a rider?
Anonyatso kugona kusetuka mumwe munhu akauya kwandiri akati unogona here kutasva mabhiza.
I said, don't think I am.
Akati handifunge kuti ndinokwanisa.
He saw somebody that can ride better than him.
Akaona mumwe anokwanisa kutasva mabhiza kudarika
iye. It makes feel different when you hear something like that.
Notenda kuti zvinoita kuti unzwe zvakasiyana kana ukanzwa zvinhu zvakadaro.
I want you to notice.
Ndoda kuti mucherechere.
Brother Cash.
Brother Cash.
What made his success?
Zvakaita kuti vabudirire.
What I gathered was it? He put God first in everything that he done.
Pane zvandakazoziva, vaisa Mwari pamberi pane zvese zvavaiita.
When Brother Branham desired to go west, the thing that he really desired out there was to ride horses and to break horses.
Chinhu chavainyatsoshuvira kunotasva mabhiza nekupingudza mabhiza.
Amen.
Amen.
To be a man of the worst.
Kuva murume wekumavirira.
Amen.
Amen.
So the ability to break a horse, to put it under subjection, was not a small thing.
Kukwanisa kupingudza bhiza kuti rikwanise kuzokuteerera achisi chinhu chiri nyore.
Amen.
Amen.
Little did he know,
ivo vanga vasiri kuziva,
that in his own life and ministry,
muupenyu hwavo neshumiro yavo,
his job,
basa ravo,
was to break down men and women,
wanga uri wekupingudza varume nemadzimai,
away from their desires in life,
kubva kuzvishuvo zveupenyu hwavo,
so that they can be useful,
kuti vakwanise kushandisika.
Hallelujah.
Hallelujah.
The things that we would think or imagine in this life.
Zvinhu zvatingafunge kana kufungidzira muupenyu huno.
It's not just us doing it, but God has got a purpose in every one of them.
Hatisirisi tirikungoita isu, asi Mwari vane chinangwa nemumwe nemumwe wedu.
Hallelujah.
Hallelujah.
But that horse has to be broken.
Asi bizai rinofanira kupinguzwa.
From its own desire.
Kubva kuzvishuwo zvaro.
Amen.
Amen.
From its own power.
Kubva kusimba raro iro.
So that it must use all its power in the way the master wants.
Kuti rizoshandisa simba raro rose pane basa rikudiwa natenzi.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is when it is broken.
Ndipo apo rinenge rapinguzwa.
For the use of the master.
Kuti rishandisirwe basa natenzi.
Amen.
Amen.
Then, brother, sister, I want you to notice.
Zvino hama hanzvadzi ndoda kuti mucherechedze.
You and me.
Iwe neni.
Must accept to be harnessed.
Tinofanira kubvuma kupingudzwa.
To be put under a yoke.
Kuiswa pasi pejoko.
And he ties us down.
Votisunga tisa pasi.
And then he tells you, go this way.
Vokutuma kuti enda uko.
Go this way.
Enda neuko.
Against your will.
Against your time.
Amen.
Amen.
Against your, even your very will.
Amen.
Amen. He must break us. He has to yoke us. He has to harness us. We have got to accept. Willingly. Amen.
Amen.
We have no word refuse.
Atina shoko rekuti atidi.
We don't have the word I don't want.
Atina shoko rekuti andidi.
But the thing is, we must accept.
Asinya iripo ndiyo tinofanira kungobvuma.
Amen.
Amen.
I'll take you to this other quote.
Ndokuendesai kune chimwe chinokorwa ichi.
Prisoner.
Musungwa.
A prisoner.
Musungwa.
1963
by paragraph 86.
Amen.
Amen.
Brother, I want you to notice this.
Aman, do not mucherechedze
izvi. Being a Christian,
kuve muKristu,
is not as easy as just being a free man.
Hazvisi nyore sekungove nyore semunhu akasununguka.
Amen.
Amen.
Right. The word free I'm using here is different from the word free out there.
Shoko rekuti kusununguka iri andikushandisa rakasiyana nekusununguka kwevanhu kunze uko.
Free in the sense that you can go wherever you want, you can do whatever you want, you can eat whatever you want or drink whatever you want.
Kusununguka sekureva kuti kuita zvaunoda iyo kunoenda kwaunoda kunwa zvaunoda kuita zvese zvaunoda.
Amen.
Amen.
But the Bible says when he saves you, you are free indeed.
Asi Bible rinoti pavanokuponesa wasununguka zvimaziro kwazvo.
That is the freedom we want.
Ndokusununguka kwatiri kuda uko.
The freedom that we can find in Jesus Christ.
Rusununguko rwatinowana muna Jesu Kristo.
And today, as servants of Christ.
Zvino nhasi sevaranda vaKristu.
Just that phrase alone, servants of Christ.
Icho chitaurwa icho chipachacho kuti varanda vaKristu.
Because the moment you are a servant,
nekuti panguva yaunongove muranda,
it means human freedom does no longer exist.
Zvakureva kuti kusununguka kwemunhu hapasisina.
It means you are tied to somebody.
Zvinoreva kuti wakasungurirwa kune mumwe munhu.
It means no longer your will but your master's will.
Zvakureva kuti hakuchaitwa kuda kwako asi kuda kwatenzi.
Is that true?
Icho kwadika
izvi. This is exactly what we are looking at together.
Ndochaizvo zvatiri kutarisa pamwe chete.
We become harnessed.
Tinobva tasungwa.
Yoked up.
Taiswa pajoko.
Amen.
Amen.
These two words or the words we are using are not simple words.
Mashoko maviri atiri kushandisa hasi mashoko ari nyore.
To become a servant.
Kuve muranda.
Harnessed.
Wakasungwa.
Hooked up.
Wakabatwa.
These are key words we need in our Christian life.
Ndoma dingindira atinoda muupenyu hwedu hwechiKristu.
Amen.
Amen.
Every day you must remember that you are yoked up.
Mazuva ose unofanira kurangarira kuti iwe wakatoswa pajoko.
You are harnessed.
Wakabatwa iwe.
You can't go the direction you want.
Haukwanise kuenda kwaunoda.
Amen.
Amen.
But there's somebody that is behind you.
Asi pane ari seri kwako.
Or ahead of you.
Kana kuti ari mberi kwako.
That is leading you in the correct direction.
Ari kukutungamira mugwara rakanaka.
So Christianity,
saka chiKristu,
is where you accept to be a servant of somebody.
Ndipo apo unogamuchira kuva muranda umwe munhu.
You accept to be harnessed.
Unogamuchira kusungwa.
You've got ropes around you.
Une tambo dzakakutambira.
You got a yoke on your back, on the back of your neck.
Une joko pa uro yako.
You are hooked up to somewhere.
Pane ako wakatobatanidzwa nako.
Amen. And you have got to accept.
Unofanira kutozvigamuchira.
Amen.
Amen.
We can't go.
Hatikwanise kuenda.
We are locked in with it.
Takatosungirwa nazvo.
Harness to the word.
Takabatanidzwa neshoko.
No matter what anyone else says.
Zvisinei kuti chero ani zvakanoti.
You are harnessed to it.
Wakasungirwa kwazviri.
There is something about it.
Pane chimwe chinhu pamusoro pazvo.
That you just can't get away from it.
Haukwanise kungobva kwazviri.
You've been yoked up with it.
Wakasungwa nejoko pazviri.
By the Holy Ghost.
Nemweya mutsvene.
Has yoked you to the word.
Rakakusungirira pashoko.
No matter what anyone else says.
Zvisinei kuti ani nani anoti.
It's the word.
Ishoko.
Hallelujah.
Hallelujah.
But always harnessed up with it.
Gara wakangosunganidzwa naro.
Put in the yoke with it.
Iswa mujoko naro.
To the word.
Kushoko.
By the spirit.
Nemweya.
Hallelujah.
Hallelujah.
He was harnessed.
Anga akasungirwa.
Hey, brother, sister.
Ama hanzvadzi.
May the Lord help us.
Nemwari vatibatsira.
And the prophet, when he took this text,
muprofita pavakatora chidzidzo ichi,
he was looking at the man Paul.
Vaitarisa murume Paulo.
And he was writing these letters.
Anga achinyora tsamba idzi.
When he was in a prison.
Ari mutorongo.
Amen.
Amen.
He was chained up.
Akasungwa nengetani.
His legs were also chained up.
Aine ngetani mumakumbo.
And he was looking at himself.
Anga achizvitarisa.
Physically speaking.
Kutarisa zvepanyama.
And he was looking at a Christian.
Achitarisa womukristu.
Who is hooked up.
Uyo akabatanidzwa.
And tied up to the word.
Akasungirirwa kushoko.
Is that right?
Ndizvo here.
And you are willing to do that.
Iwe uri kutoita nekuda.
A natural prison doesn't want that.
Zvino musungwa wepanyama haatodi kusungwa
kwake. He's always dreaming himself free.
Ari kugara achingorota akasununguka.
His dreams are, I'm home with the family.
Kurota kwake ari kungoti ndine mhuri yangu kumba.
I'm going to the supermarket, I'm back.
Ndichienda hangu kuma store ndodzoka.
I've gone to town, I'm back.
Ndoenda kutown ndodzoka.
I think of going to see uncle so and so, I'm back.
Ndofunga hangu kunona sekuru wangu vaya ndodzoka.
Brother, those dreams are sweet. When you are in jail. But when you are not in jail, that's not even a dream. You don't even want to know. Amen.
Amen.
But brother, sister,
Paul
is looking at himself different.
Paulo aizvitarisa nemenzira yakati siyanei.
This is what a Christian is all about.
Achiti ndozvinofanonge zviri muKristu izvi.
Amen.
Amen.
Because remember,
nekuti rangarirai,
Paul maybe had his own objectives in life. Certain things he was desiring to do in this life. Amen. Maybe he wanted to be one of the big people among the Pharisees. I don't know what kind of order that they were having. Maybe he desired to be a high priest. Amen.
Amen.
And he wanted to follow the order correctly so that he can be elected. That was going to be possible. If he had followed that. But you see, God had a better idea than him. Because God wanted to call him to be an apostle. Not of men. But of the Lord Jesus Christ. And that was a very high calling. Higher than that of a high priest. Do you know that God has got better ideas than yours? And His plans are better than yours. He says, I've got better thoughts. He says, not thoughts of evil,
kwete pfungwa zvakaipa,
but good thoughts about you. Asi pfungwa dzakanaka
pamusoro pako.
When he says that to you, brother, then you're going to surrender.
Kana vakataura izvi kwauri, iwe uchazvipira.
Then you say, not my way,
uchati kwete nzira yangu ishe,
but I want your way. But when he met the pillar of fire, God started breaking him. And he took him to the Arabian desert. He was there alone with God. And he had the scrolls of Moses. And he took time by the inspiration of God to look into what Moses wrote. So that God will give him the correct interpretation of what Moses was writing there. Because Moses was a messenger to the Old Testament. But Paul realizes, I'm not a messenger to the Old Testament, but to the New. He knew that very well. And he says, I am a wise master builder. If anybody has to build from where I have left, he must be careful how he builds. Hallelujah.
Hallelujah.
When God calls you, He makes sure you know why He is calling you. Is that right? And when Paul was called, the Lord said to Ananias, I have called him that he might be a vessel that will carry the gospel to the Gentiles. So he knew that he was going into the Gentile world with a message. Amen.
Amen.
To look for the children of God who have got to worship Almighty God. Not the way they want, but the way the Lord wants. When you look at this kind of a prisoner, we look at the man Paul. He was planning to go and preach in that other town. But God came to tell him, come to Macedonia and help us. And he knew, I must quit that. I must go there. Is that right? So every believer has got to be very sensitive to know the will of the Lord. Is that right? Because many times the voice of the devil sounds stronger than the voice of the Lord. Amen.
Amen.
And the devil,
Diabori,
he pushes you.
Anukumanikidza iwe.
Amen.
Amen.
You can actually feel the push.
Unotonyatsonzwa kusundwa kwacho.
But God does not do that.
Asi Mwari hadaro.
He persuades you.
Vanokukumbirisa.
So that you can say, yes, Lord.
Vanokunyengetedza kuti uti hongu ishe.
The devil has no opportunity for you to say yes.
Diabori anamukana wekuti uti hongu.
You find yourself in it.
Unongozviwana wamazviri.
Amen.
Amen.
But God has got a way of you yourself accepting it. You remember those men that were going to Emmaus that day? Amen. And they had Jesus among them. And Jesus wanted to pass by and go. Amen. But they realized there's something about this man. Nobody has expounded scripture the way this man has. Because the whole day it was scripture upon scripture. It was prophecy upon prophecy. Until they were convinced that yes, Jesus had to come and fulfill all these other scriptures and was supposed to be crucified and died. Amen. Amen. Then they said, this man must be with us all the time. You must persuade him in. Then they asked him, it's dark. Come on in. He accepted. God wants you to do the same. He wants you to ask him. He wants to come, but is waiting for you to say that. Amen.
Amen.
Oh, isn't that wonderful? Praise God.
So
you must be sensitive enough as a Christian to know the will of the Lord in your life.
Kuziva kuda kwa mwari muupenyu wako.
Amen.
Amen.
So this is the man Paul we are reading about.
Tukutaura pamsoro pe murume Paulo.
Praise God.
Amen.
So this man Paul, he had learned.
Murume anonzi Paulo anga adzidza.
At the backside of the Arabian desert there.
Arikuseri kwerenje re Arabia.
When all his former things
apo
and experience.
Zvinhu zvake zvose zvekare nezviitiko.
And ambitions.
Nezvinangwa.
But he had been stripped off of these things.
Anga abiswa pazvinhu zvese izvi.
I want you to watch.
Ndoda kuti mutarise.
God is not taking somebody who is just loitering around.
Mwari haasingotora mumwe munhu asina chekuita anongofamba famba.
Somebody with ambitions.
Vari kutotora mumwe munhu ane zvinangwa zvake.
Somebody with goals in life.
Mumwe munhu ane zvido zvaarida kutozadzisa.
Somebody with plans.
Munhu anoita nezvirongwa.
And you know from this I'm going to do this. From this, I'm going to do this. Is that right? You got to own plans. But he's coming to that one. Did you see what he said? He had his former things. He had his own experiences. He had his own ambitions. Amen. But what did God do? He had to strip him off. Of all these things, your experience, he says, is nonsense. Your ambitions, he says, they are useless. Hallelujah.
Amen.
All the former things that you called important, he says, nothing. Do you see what is happening? Before he harnesses you, he must strip you.
Amen.
So there must be a stripping before a harnessing. But many times we say, harness me with my things. He will never do that. Amen.
Amen.
But Paul, you know what he said? All that I learned, I counted it as.
Amen.
Amen. Because he wanted God to start afresh with him. This is what you all need to do. Amen.
Amen.
God is not respecting what you learned. He has nothing to do with your former experiences. But God wants you to learn afresh. He's not adding on to your own syllabus. He must strip you off. Is this what he did with
Moses?
Moses was a great general.
Moses,
he was a respected man in Egypt. Amen.
Amen.
Everywhere he would go, Moses.
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 Amen.
Amen.
Bridges were called Moses.
Mazambuka aitonzi Moses.
Buildings were called Moses.
Zvivakwa zvaitonzi Moses.
Highways were called Moses.
Migwagwa yaitonzi Moses.
Hey brother.
Ama.
He was not a simple man.
Anga siri munhu wemanga manga.
But when God was looking at that man,
asi Mwari paaitarisa Moses iye,
this is the one I want.
Akati ndiye andiri kuda uyu.
Amen.
Amen.
I want to use this one.
Ndoda kushandisa iye uyu.
So that everybody will know.
Kuti vanhu vese vazoziva.
There must be a stripping first. Before I yoke him. Hallelujah.
Amen.
Then, brother, the day he left Egypt, that's the time he knew I'm nothing. Because Pharaoh would have wanted him to be killed by animals on the way in the wilderness.
He
says, I don't care what eats you. As long as you're not here. He started having a lonely walk.
Akatanga kufamba rwendo ari oga.
Walking alone.
Achifamba ari ega.
That's what God wants you to do.
Those who do you want to marry to
eat. He wants you to leave the whole crowd behind. Amen. Amen. And you start walking alone.
Mutanga kufamba oga.
Praise God.
Tinorumbidza Mwari.
Brother, a man that is moving into destiny. into the plan of God for yourself. Hallelujah. A hero doesn't walk with the crowd.
Gamba arifambe nemomwe vanhu.
But a hero walks alone.
Asi gamba rinofamba rega.
Is that true?
Ndizvo here.
So Moses started walking alone.
Akatanga kufamba ega.
And God is beginning to teach him.
Mwari vakutanga kumudzidzisa.
Paul walking alone.
Paulo achifamba ega.
And he begins to work with him.
Vakutanga kushanda naye.
Oh, the prophet in 1965.
Mprofita muna 1965.
He says, look at what God has done.
Hanzi tarisa izvaitwa naMwari.
He took Moses. And he put him at the backside of the desert so that God might use him to write the Old Testament. He says, look at what he did with Paul. He isolated him away from everybody else. And he was at the backside of the desert. He says, alone with God so that he will be able to write the New Testament. Then you know what he said? Says, what am I doing here? Alone in the desert. I've left my church. I've left my people. I have obeyed the voice of God. I'm all alone in the desert in
Arizona.
What am I doing here?
He
says, obeying a divine call. Hallelujah.
Amen.
Do you know, brother? Sister, sometimes you feel very warm when you are among brothers. When you want this, brother so and so says it. When you want to go here, somebody wants to go with you. But sometimes you go to walk alone. And when you begin to walk alone, don't get discouraged. Don't hate brothers. Don't hate sisters. And say, look, they've all left me. Amen.
Amen.
But you got to appreciate that there's somebody who walks in when everybody's walking out. That is the Almighty God. Hallelujah.
Hallelujah.
1962.
In 1962,
the prophet started feeling that loneliness.
Is that
true? And he preached a message. Present stage of my ministry. Amen.
Amen.
Everybody is moving away. And
he
is remaining like alone. And he says, it's so hard. Amen. To stay alone. But he says, I know God is going to crown my ministry. Oh, brother, sister, we want to walk with him. And that's our desire. Amen.
Amen.
But God had to strip Paul. He stripped Moses of his knowledge from Egypt. God did not want to use that Egyptian knowledge for his own kingdom, but he wanted to strip it out so that he can start building his own. Neither does he want your knowledge. No, brother. He has got to strip it off. Perfect strength in perfect weakness. Is that true? This is how he wanted. Now, that's where we find today that we must be stripped. Amen.
Amen.
The first thing is they must strip you. And people don't want to be stripped. The Methodist brother wants to hold a little bit of his Methodist teaching. The Baptist brother wants to hold to a little bit of his Baptist teaching.
See,
but you've got to absolutely be stripped of everything. Just born again afresh. Amen. And take up from there. Let the Holy Spirit lead. You can't say, well, my daddy said, when he got in, went in the church, he shook hands with the pastor. He's a good loyal member. That might have been all right, for his race.
Zvinogonanga zvakazvakanaka kurudzirwavo.
But we are another race.
Asi tava rumwe rudzi.
Amen.
Amen.
Now we must come back to the Bible times for this day.
Iye zvino tafana kudzokera kuBhaibheri pazuva redu.
So time for handshake is gone.
Nguva yekwazana maoko yakapfuura.
It might have been good then.
Zvinogonanga zvakavanakira kumashure.
Amen. But today,
asi nhasi,
it's you and God.
Ndiwe naMwari.
The priest was harnessed too.
Vaprisita vanga vakasungwawo zvakare.
But you see,
asi munoona,
they had to come over into another dispensation.
Vaifanira kuuya mune rimwe zera.
And they failed to strip off their old harness.
Vakatadza
put on a new harness.
Vakatadza kusiya joko ravo rekare votora idzva.
And the same thing we find today.
Ndozvimwechete zvatinoona nhasi.
We did come through a denominational age.
Tapfuura nemuzera resangano.
As we proved through the church ages.
Sezvatakaratidza mazera
emakereke. The Bible and so forth.
NeBhaibheri nezvakadaro.
But we come now to a free age.
Asi iye zvino tauya kuzera rakasununguka.
Where the Holy Spirit himself.
Apo Mweya Mutsvene pachake.
Comes down and vindicates himself.
Anoburuka ozvisimbisa.
And make himself known.
Ozvizivisa.
Makes every promise that he promised come to pass.
Oita kuti vimbiso yese akavimbisa izadzikiswe.
Oh my.
Haiwa
ini zvangu. What a great time.
Inguva yakanaka zvakadii.
You see what is happening?
Murikuona zvikuitika.
There is a stripping first.
Pano fana kutanga pava nekubviswa.
Then we must harness.
Zvino tozoiswa joko.
And we must accept to be harnessed.
Uye tinofanira kugamuchira kuiswa pajoko.
Hallelujah.
Hallelujah.
We need that so much.
Tinozvida zvakanyanyisa.
So much that Almighty God.
Uye kuti Mwari masama simba ose.
Can work in our lives.
Ashande muupenyu hwedu.
Praise be the name of the Lord.
Mbiri kuzita raIshe.
I want to skip through and go to 96.
Tichasvetuka zvimwe ndoenda kuparagraph 96.
Amen.
Amen.
Now he could not go to certain places that he wanted.
Zvino anga asingakwanisi kuenda kune dzimwe nzvimbo dzaaida.
That's Paul.
NdiPaulo.
Because why?
Nekuda kwei?
The Spirit forbade him.
Mweya waisamubvumira.
Remember many times.
Rangarirai kakawanda.
But Paul was trying to go someplace.
Paulo aiedza kuenda kune imwe nzvimbo.
Thinking.
Achifunga.
There is where I could have great meeting.
Uko ndokwandokwanisa kuita musangano mukuru.
But the Spirit forbade him.
Asi mweya waimurambidza.
Now, don't that clearly state and prove that Paul was a prisoner.
Nai izvo hazviratidzi here pachena kuti Paulo aiva musungwa.
A prisoner to Jesus Christ.
Musungwa kuna Jesu Kristu.
Harnessed to the word.
Neshoko.
By the Spirit.
Nemweya.
Says, oh, I like that.
Handinozvida.
He's not only talking about Paul.
Havasungotaura bedzi pamusoro paPaulo.
You also.
Asi newewo.
It doesn't matter how long you've been around.
Hazvina mhosva kuti wagarisa sei muno.
You must accept to be harnessed.
Asi unofanira kugamuchira kusungwa.
Amen. With the word of God by the Holy Spirit.
Neshoko raMwari kuburikidza nemweya mutsvene.
Which means the word of God is your partner.
Zvino kuti shoko raMwari ndo mufambidzani wako.
In this harness.
Mukusungwa uku.
Where he lived. Where he leads me, I will follow.
Pano nditungamira ndinotevera.
If it is a straight path, I will go with him.
Kana pani pakamanikana ndinoenda navo.
Amen.
Amen.
If it is turning left, I must turn left.
Kana ndichienda kuruboshwe ndinoenda kuruboshwe.
Our only problem.
Dambudziko redu rega.
Number one, we don't want to be stripped.
Chekutanga hatidi kutanga tasiya zvekare.
We want to remain with our old stuff around us.
Toda kufamba tine zvedu zvekare.
Our pride.
Kuzvikudza kwedu.
Our culture.
Tsika dzedu.
Whether Shona or English, we want culture.
Kunyange dzikava tsika dzechirungu kana dzechivanhu tinongodzida.
But the message has come with a different culture.
Asi mharidzo yauya neimwe tsika itsva.
We desire to strip off the old.
Tinoshuvira kusiya zvose zvekare.
And accept the new.
Togamuchira zvitsva.
Amen.
Amen.
And the word of God.
Shoko raMwari.
Becomes your partner in the harness.
Ndo rinozova mumwe wako mukujoko iri.
He knows the way. You never been in that way before.
Iva vanoziva nzira. Iva unomboenda munzira iyi kumashure.
Amen. So when wherever he says go, let us go.
Kwese kwavanoti handei, ngatiendei.
This is what Paul was doing in his life.
Ndo zvaiitwa naPaulo muupenyu hwake.
This is what the prophet in this end time was also doing.
Ndo zvaiitwa nemuprofita wedu mazuva ino ekuguma.
Amen.
Amen.
Brother, you know, many of them evangelists that time.
Vavhangeri vakawanda vemunguva yavo.
When they were invited to go preach somewhere.
Kana vakakokwa kunoparidza kune imwe nzvimbo.
They wanted to know how many thousands of people are gathering in the tent.
Vaida kutanga vaziva kuti zvuru zvingani zvevanhu zvakaungana mutende.
If it is below the certain number that they want, they say no, I'm not going.
Kana vanhu ava vasina kuwanda kusvika panumber iyi yavanotarisira vaiti handiuye.
If it is a certain number and above, they said yes, I'm coming.
Kana vakapfuura number yavanoda nekuraudzira vanoti handiri kuuya.
But that was not with the prophet.
Asi zvanga zvisina kudaro nemuprofita wedu.
But the Branham preached to thousands of people.
Branham vakaparidzira zviuru nezviuru zvevanhu.
Amen. He also preached in house meetings.
Vaitoparidzawo kunyange musangano wemumba.
How many of you remember the message Shalom?
Vangano vanoziva mharidzo inonzi Shalom.
In Sierra Vista.
Kusiera Vista.
It was not a church meeting.
Wanga usiri musangano wemuchurch.
It was a house meeting.
Wanga uri musangano mumba.
Brother Branham preached in hotel dining rooms.
Branham vaiparidza muhotera vanhu vachidya.
Amen. The message rapture.
Mharidzo inonzi kubvutwa.
If you listen very carefully, you can hear fox going like this and people are eating.
Mafoko vanhu vari kutodya.
But it all depends on what they were eating more.
Asi zvinongoendera nekuti vainyanya kudya zvipi apa.
Amen.
Amen.
But brother,
asi hama,
here is a man who was not worried about conditions.
Uye murume anga asina zviga pane zvaiita.
Brother, he would preach.
Vaiparidza.
He would even preach to one person.
Vaigona kuparidzira munhu mumwe chete.
He would even preach to his wife.
Vaitoparidzira mudzimai wavo.
Amen. Whether it's 1,000, whether it's 50, whether it's 1, brother, he would just go.
Kunyange zviri zviuru kana 50 kana munhu 1, vaingoenda kunoparidza.
Where he leads me, I will follow.
Kwavanonditungamira, ndinoenda.
Amen.
Amen.
Oh, but poor brothers in the message of this day.
Hama dzinonzwisa urombo mumharidzo yenguva ino.
When they hear that there's a convention going on in a certain place and they're invited.
Vakanzwa kuti kune gungano riri kuitwa kune imwe nzvimbo ivo vakakokwa.
The first question is,
mubvunzo wokutanga ndeuyu.
Am I preaching there?
Ndiri kuparidza here iko mandikokwa.
And who are the preachers there?
Uye vamwe vaparidzi variko ndanani.
And if he's told so and so and so and so, these are our four preachers.
Vakaudzwa kunzi tina ningina ningina ningi ndo vaparidzi vedu 4.
And his name is not on the list.
Iye zita rake haripo pavaparidzi.
Then he gives an excuse.
Anobva atsvaga pembedzo.
Where I'm invited somewhere else.
Pane kune kwandakanga ndakatokokwa.
He's lying.
Ari kunyepa.
He doesn't want to go.
Ari kunyepa hasi kuda kungouya.
Because he's not preaching there.
Nekuti hasi kuparidza ikoko.
Ah, poor message believer.
Ah, hama inonzwisa urombo iyo mharidzo.
Amen.
Amen.
Because the message pastor.
Nekuti mfundisi wemharidzo.
He just wants to enjoy sending people to the altar.
Anongoda kungonakidzwa nekuunza vanhu paaritari.
He doesn't want to be rushed to the altar himself.
Iye hadiwo kudanwa paaritari.
Oh, God help us.
Mwari ngatibatsire.
Where he leads me, I will follow.
Kwavanonditungamira ndinotevera.
He knows what is best for me.
Vanoziva zvakandinakira ini.
And that is what I desire.
Ndozvandinoda iniwo.
He was bound.
Anga akasungwa.
He was bound by a chain.
Anga akasungwa nengetani.
And by fetters of love.
Uye nengetani dzerudo.
Amen.
Amen.
To do the will of God.
Kuita kuda kwaMwari.
And that only.
Uye neizvozvo bedzi.
Brother, is that what's in your mind?
Ndizvo here zviri mupfungwa mako.
To be bound as a servant of the Lord Jesus Christ.
Semuranda waIshe Jesu Kristo.
To be a prisoner.
Kuva musungwa.
Bound by the fetters of love.
Wakasungwa nengetani dzerudo.
To only do the will of God.
Kungoita bedzi kuda kwaMwari.
It's not easy, brother.
Asi nyore hama.
For one to make a choice to do the will of the Lord.
Kuti munhu aite sarudze kuita kuda kwaMwari.
Brother, even when people are having just a normal deal.
Kunyange vanhu vari kungoita havo kabhinda uko kemazuve ese.
You want to see whether you are advantaged or not. If it's not in your favor, you don't go.
Uda kuona kuti iwe ndiwe here une pundutso apa kana uye usina pundutso yakawanda unobva wati handisi kuda.
Is that his will?
Ndokuda kwaMwari here.
You must be like Father Abraham.
Unofanira kuita sababa Abraham.
He gave Lot the better deal.
Vakapa Loti zvakanga zvakamunakira kudarika zvavo.
Is that right?
Ndizvo here.
Yeah, that's what you must do as brothers.
Ndozvatinofanira kuita sehama.
Don't you want your brother to have it better than you?
Haude hama yako kuti iropafadzwe kudarika iwe here?
You must be in the chains.
Unofanira kunge uri mungetani.
Hallelujah.
Hallelujah.
We must be under thus said the Lord.
Unofanira kuve pasi pezvanzi naJehovah.
He was a prisoner.
Aive musungwa.
He was in a fetters of love.
Anga ari mungetani dzerudo.
He was in the yoke with Christ.
Anga ari mujoko pamwe naKristu.
Is that right?
Ndizvo here.
So who is your mate in the yoke?
Ndiani wauri kufambidzana nako pajoki rauri?
It's Jesus Christ.
Ndi Jesu Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
He could yoke up with nothing else.
haina chimwe chaikwanisa kuenda
anga
ari pajoko navo.
And where the lead went,
zvino kwaendwa nemutungamiri,
that's where he had to go.
Ndoko aifana kuenda.
Is that true?
Ndizvo here.
So even for your cattle,
kunyange kumombe dzako,
they don't have equal strength. Is that true?
Hadzina simba rakafanana. Ndizvo here.
You have one that is the leader.
Une imwe yaunoti ndo inotungamira.
The other one is being helped to follow.
Une imwe inoziva muforo iri kudzidzira iri kutevera.
In this yoke, brother.
Mujoko iri hama.
I've got a big brother.
Ndine hama hombe.
Amen.
Amen.
It's him that is carrying most of the strength.
Ivo ndo vari kuita basa racho rinorwadza.
Come unto me, O ye that are heavy laden.
Uyai kwandiri imi mose makaneta munoremerwa.
I will give you rest.
Ndichakupai zororo.
My yoke is easy and light.
Joko rangu rakareruka hariremi.
Amen.
Amen.
So whenever you got a burden,
pese paunenge une mutoro,
make sure you give it over to him.
Iva nechokwadi wayapa kwavari.
When the yoke is heavy,
kana joko rarema,
he won't leave it to you.
Avarisire kwauri.
Amen. But he wants to make sure he carries it himself.
Vanda kuva nechokwadi
for you.
Vakutakurira iwe.
Amen. So that your life is a lot easier.
Kuti upenyu hwako hureruke.
This is why I want to give it over to him.
Ndosaka tichida kuzvipa zvose kwavari.
Praise God. He knows what is best for us.
Vanoziva zvakatinakira isu.
He is the leader.
Ndivo mutungamiri.
Praise be the name of the Lord.
Mbiri kune zita raIshe.
Now, he could not go to certain places, Paul, that is Paul.
Aisa kwanisa kuenda kune dzimwe nzvimbo iye Paulo.
Amen. That he wanted, because why? The Spirit forbade him.
Nekuti mweya waimurambidza.
Remember many times?
Torangara nguva dzakawanda.
But Paul was trying to go some places.
Paulo aedza kuda kuenda kune dzimwe nzvimbo.
There is where I could have a great meeting.
Pamwe aiti ndokunewe musangano mukuru.
But the Spirit would forbade him.
Asi mweya waimurambidza.
He was bound.
Anga akasungwa.
Amen. He was bound by a chain.
Anga akasungwa nengetani.
Fetters of love.
Ngetani dzerudo.
May God have mercy.
Dai Mwari vatinzwira tsitsi.
That we are bound by thus saith the Lord.
Kuti tisungwe nezvanzi naJehovah.
Amen.
Amen.
The prophet said the bride.
Muprofita anoti mwenga.
Is only waiting for thus saith the Lord and the bride moves.
Akangomirira bedzi zvanzi naJehovah otanga kufamba.
And that is our desire too.
Ndochishuwo chedu isu.
Where he leads me, that's where we want to go.
Kwanonditungamira ndokwatoda kutevera.
I want to come to a close.
Toda kusvika pakupedza.
But listen to this in a message victory day.
Teterai kune izvi mumaridzo inonzi zuva rekukunda.
Paragraph 230. Says, look at Job.
Hanzi tarisai Job.
When he was fighting so hard.
Paakanga ari kurwa zvikuru.
His wife.
Mudzimai wake.
Even his wife.
Kunyange mudzimai wake.
His companion.
Mumwe wake.
Even her breath was become so strange to me.
Kunyange kufema kwake kwanga kwatove kwemutorwa kwaari.
What a time the man had.
Inguva yakadi yaive nemurume
uyu. The temptation.
Yekuyedzwa.
Even to Belzer. One of the rest of, and all the rest of them.
Nevamwe vose.
Said Elihu. Even tried to accuse him.
Kunyange Elihu akaedza kumupomera.
And things like that.
Nezvimwe zvakadaro.
But he knew he stayed with the word.
Asi yezi akaziva kuti ndakagara neshoko.
Many brothers enjoy reading places like this.
Hama dzakawanda dzinoropafadzwa kuverenga nzvimbo dzakadai.
Especially when they think that their wives are troubling them.
Kunyanya zvikuru pavanosvika kuti mudzimai wangu ari kundinetsa.
They always want to quote from Job.
Vanowanzo kuda kuverenga zvinokorwa zvaJob izvi.
You must read properly.
Unofanira kuzviverenga zvakanaka.
Job did not say you are a foolish woman.
Job haana kuti uri mudzimai benzi.
He was speaking like. Is there a difference?
Hanzi uri kutaura kunge pane musiyano here?
Amen.
Amen.
So, brothers, don't quickly run to this one.
Ama musakurumidze kumhanya kuma quotation akadai aya.
Look at yourself first.
Tanga wazvitarisa iwe kutanga.
And his wife came and said, Job, you look miserable.
Job, mudzimai waJob akauya akati unonzwisa tsitsi Job.
Why don't you just curse God and die the death?
Wadi kungotuka Mwari wacho wongofa zvako
rufu. He said, thou speakest like a foolish woman.
Hanzi iwe unotaura kunge mudzimai benzi.
Oh my, what a hero.
Ah, igamba rakadi.
When Jesus referred to him.
Jesu pavakanga vakureva Jobo.
Have not you heard the patience of Job?
Hamuna kunzwa here nezvekutsungirira kwaJobo.
Amen.
Amen.
But you see, this is what we're talking about.
Asi muri kuona ndo zvatiri kutaura
izvi. When God makes you to stand alone.
Kana Mwari vakuita kuti iwe ufambe wega.
When we say standing alone. patiri kuti uri kufamba wega. It doesn't mean when your wife is hating you or when your husband is hating you. Hazvisi kureva kuti kana mudzimai wako achikurwadza kana kuti murume wako ari kukugumbutsa. Amen. It doesn't mean that. Hazvisi kureva nyaya iyoyo. But God has got a training for individual. Asi Mwari vane kudzidzisa kwavanoita mumwe nemumwe ari ega. Because he doesn't call you as a family. Nekuti Mwari havakudanei semhuri. He calls you as individual. Vanokudana mumwe nemumwe. That is what we've got to know. Ndozvatofana kuziva. Amen.
Amen.
It's an individual call.
Kudanwa kwemumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
Job.
Job
went down in the harness.
Akaenda pa jokwe.
Abraham went down in the harness.
Abraham akaenda pa jokwe iri.
Amen.
Amen.
When Job died, he was still putting on the harness.
Job akafa anga achingori pasi pe jokwe.
Abraham also.
Na Abraham
zvakare. He went down in the harness.
Akaenda pa jokwe.
Yes, sir. Isaac.
Isaac
went down in the harness.
Akaenda pa jokwe.
Joseph went down in the harness.
Akaenda pasi pe jokwe.
Is that right?
Ndizvo here.
Joseph said,
Joseph akati,
don't bury me down here.
Musandi viga kuno.
Bury me up here.
Ndivige kumusoro uko.
Bury me here with my fathers.
Ndivige apo nemadzibaba angu.
Bury me the way they were buried.
Ndivige nenzira yakavigwawo nemadzibaba
angu. The word, the plain was they was buried that was buried in
mushoko mupane ravakavigwawo.
Amen.
Amen.
The place they were buried in
munzimbo yavakavigwa.
There's something about a burying place.
Pane chiripo panyaya paunovigwa
iwe. Amen. Being buried in Jesus Christ.
Kuvigwa muna Jesu Kristu.
We believe that's the best place we want to be.
Totenda kuti ndo nzimbo yakanakisa
yatinoda kuve. So Jacob knew the resurrection was not going to be in Egypt.
Aiziva kuti rumuko harisizoitwa kuEgypt.
But the resurrection was going to be in the Holy Land.
Asi rumuko raizova munzimbo tsene.
So he told them, don't bury me down there.
Saka akavaudza kuti musandiviga ikoko.
Amen.
Amen.
Bury me out here.
Ndivige kuno kunze.
In the promised land.
Munyika yevimbiso.
Praise God.
Tinorumbidza
Mwari. I want to believe, brother, sister.
Ndinotenda hama hanzvadzi.
That you and me.
Kuti iwe neni.
Once we put on the harness.
Patinenge tangoenda pasi pejoko.
We will never ask God for a pension.
Hatisi kuzokumbira Mwari, tuda Mwari yemudyandigere.
There's no pension for believer.
Hakuna mudyandigere kumutendi.
The day you become a believer.
Paunongova mutendi.
He harnesses you.
Vanobva vakuisa pasi pejoko.
With himself.
Ivo pachavo.
Amen.
Amen.
So you must die in the harness.
Unofana kufa uri pasi pejoko iroro.
Wherever you go.
Kwese kwaunoenda.
I want you to know you are not alone.
Ndoda kuti uzive kuti hausi wega.
There's somebody that is walking with you.
Pane mumwe ari kufamba newe.
Did he promise to walk with us?
Akavimbisa here kufamba nesu?
Yes.
Hongu.
He promised I'll be with you.
Akambisa kuti ndichave ndinemi.
Even in you.
Kunyange mamuri.
Till the end of the age.
Kusvika magume echizvarwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm reading my last quote.
Ndikuverenga chinokorwa chekupedzisira.
Spiritual adoption.
Kugadzwa kwemwana pamweya.
Amen.
Amen.
Paragraph 37.
Paragraph 37.
And as a church of Christ.
Zvino sekereke ya Kristu.
Church of Christ preacher told me.
Sezvo ndakaudzwa nemumwe muparidzi we Church of Christ.
He says, Mr. Branham.
Panguva yapfuura akati mi va Branham.
I would rather wear out than rust out.
Hanzi ndingada hangu kupera pane kuita ngura.
Is there a difference there?
Pane musiano here?
Does it sound different?
Zvino taura zvakasiyana here?
I would rather wear out than rust out.
Ndingada hangu kusakarira pabasa pane kuita ngura.
Because if you rust out, it means you are just idle and weather is affecting you and you are dying.
Kana uchinzi waita ngura zvinorata hapana chauri kuita uri kungoshanduka nemamiriro ekunze achingokubata-bata zvese.
He says, and that is a lot of truth.
Zvino ichi ichokwadi chizere.
I would rather wear out.
Ndingada hangu kusakarira pabasa.
And die in the harness.
Ndofira pajoko.
As Brother Neville says.
Sezvinotaura Brother Neville.
Than to refuse to have the harness on.
Pane kurambira kuiswa pajoko.
You can go, you can do nothing any worse than to neglect to try.
Hapana chimwe chinhu chakaipisisa chaungaite pane kuramba kuedza.
Amen.
Amen.
Let us do all we can.
Ngatiitei zvose zvatinokwanisa.
With what we have.
Nezvatinazvo.
Amen. what you have to do, and the Holy Spirit, our tutor, will bring it to the Father. And that child is going to be a gallant child. Amen.
Amen.
He is going to be a chip off of the old block. At an appointed time, set by the Father alone. Amen.
Amen.
At an appointed time, set by the Father alone, the child was. His glory and honor was manifested before the public. The Father taken his own child under a celebration and took him into the public places after being his own son, born in his own house. Hallelujah!
Amen.
Yet the son was placed positionally in the family to inherit all things that the father had.
Asimwana akanga agadzwa panzvimbo yake mumhuri kuti adye nhaka yezvinhu zvose.
Have you ever thought, brother,
makambozvifunga here hama,
that when the father takes the tutor
kuti baba pavanotsvaga mudzidzisi
to train this child
kuti adzidzise mwana uyu?
See, most of the times when you get to talk about that,
nguva dzakawanda patinotanga kutaura pamusoro pezvinhu izvi,
we quickly look at the whole procedure of the training up until adoption time. But have you ever thought that there are other sons who were not adopted because they failed to follow what the tutor wanted? You must think about that, because there's a pass and a fail. So some fail. But blessed are you when you listen to what the tutor said. Amen.
Amen.
And you overcome. And the father is glad to take you in a public place.
Baba,
and he makes a large announcement and everybody knows this is the one.
Baba wofara nekudada kukutora kuenda pamberi pevanhu vese vachizivisa vanhu kuti uyu mwana wangu ndamugadza nasi.
May the Lord have mercy on us. We need the Lord in our lives because we want to be harnessed. Praise God. Have you ever imagined you yourself in a yoke? Because on the yoke you don't move alone. You move with another one on the side. But in this case, the one that is on your side is not another brother, but it is Jesus Christ, yoked in with him. We want to move with him. We want to travel with him. We want to pull with him through temptations, through trials. I'm not alone. I've got somebody on the side. Wherever I go, I'm not alone. Even if I go in the rural, I'm not going alone. Even I go way, way back somewhere else,
amen,
I'm not alone. I've got somebody who promised, I will be with you, even in you, till the end of the age. We love that. Amen.
Amen.
Let's stand upon our feet.